Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chivabvu 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Sangano revechidiki Platform for Youth Development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naEvangelist Ivan Nyatanga vechechi Seventh Day Adventist. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende panguva yehurumende yemubatanidzwa mushakabvo vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Vachinyora padande mutande reTwitter nhasi vaMnangagwa vati vano vakashanda pamwe chete zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika uye rudzi rwupi kana kuti mutupo upi vanokwanisa kuvaka Zimbabwe ine runyararo nebudiriro. Nezuro mhuri yeZimbabwe yakawanda yakarangarira mabasa akaitwa navatsvangirai apo zviuru zvevanhu zvakaungana kumusha kwavo kuBuhera. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reMDC uye vachitungamira sangano revarayiridzi rePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti mashoko avaMnangagwa akanaka chose asi chete kuti haateverwi nezviito.
Hongu mashoko akanaka zvikuru kwazvo ende mashoko atinoexpecta kuti mukuru muZimbabwe anga achitaura kudaro. Patidambudziko rinonetsa vaMnangagwa ndokuti vakangofanana vaMugabe wekuti vanoindiketa kuti vari kutena right asi vachitena kulefti. Dai vaMnangagwa vachirevesa namashoko avo yavo ndio vakanzirwa tsitsi noruzhinji mhomho yeZimbabwe vadzingwa navaMugabe. Vana veZimbabwe vakamuka chibhenengene vakabatana namasoja vakamasha vachiti vaMugabe havachavadi. Taifunga kuti vaMnangagwa vaona izvozvo sapoti yanga isinei nekuti ndeyepolitical party vaizoumba government of national unity kana transitional government. Asi vaMugabe pavanga vabviswa navanhu although pakaita hapo kuu vanhu vezvanhu kusanganiswa naivo vaMnangagwa vakatanga kuti chinhu chedu ndio vakakonesa kuti zvaidiwa navatsvangirai zvinge zvichiitika. Saka uku kupembedza munhu akashayika.
Asiwo chii chiri kuitawo kuti ivo nevari muMDC vaNelson Chamisa vasaita nhaurirano? Tingati kusiyana here nokuti vachamisa havasi vatsvangirai?
Handioni sekuti vaMnangagwa vanoda nhaurirano. Handioni sekudaro uye pamwe totozoona sekuti ivo vaMnangagwa vacho havana masimba kuzana. VaMugabe vanga vari munhu ari nani nokuti taiona kuti papane center of power yaibva pana vaMugabe ichiinda kumoko. Ndosaka vaMugabe vati vakataura nhasi uno mangwana chaikuvaona zvinhu zvichiitika muzasi. But iko zvino zvoita sekuti mune macenters kana macartels akawanda muzanu okutoti posopose vaMnangagwa vachinawo vatori nawo simba vanotonokumbirawo kumwe kunana vachiwenda nokumwe kumasoja. Saka tinoona sekuti dai vaMnangagwa varatidza kuti ndivo mutungamiriri wenyika vatana vachamisa vagara pasi vese nokuti pamwe totoona vachinyomba vachamisa kuti nzoro haimirire mbwa dzinenge dzichikukura inenge ichingofamba ichiinda imwe muchingoukura saka vamunangagwa matauriro avo aya akanaka asi haasiwo avanogara vachitaura ende taifunga kuti dai vachinja vava nemuono uyu tione zvichiitika nokuinge dzavachamisa vachienda mberi asi zvinoratidza sekuti kune mamwe masimba ari beyond vamunangagwa akasiyana nenguva yavamugabe yekuti waiona kuti ndo vanotungamirira ZANUPF avo
havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reptuz dr Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Sangano revechidiki replatform for youth development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dzigere kuchipangai kuchipinge idzo dzinonzi dzakapiwa mazuva manomwe ekuti dzinge dzatuta kubva panzvimbo iyi. Mutungamiri wesangano iri vaClarice Madruku vanoti mhuri idzi dzakatambira matsamba ekudzizivisa kuti dzinge dzabva munzvimbo iyi inove yemunyokowere panopera zuva ranhasi vachiti matsamba aya akabva kuhofisi yebazi rezveminda nekugariswa patsva kwevanhu. Vamadhuku vanoti mhuri idzi idzo dzagara panzvimbo iyi kubva muna 1992 hadzina kumbobvira dzaziviswa nezveurongwa uhwu uye vanotarisirawo kuti paifanange pakaita kuti vagarwe navo pasi vasati vapiwa matsamba aya sezvo vamwe vaine vana vave kutoda kuvhura zvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Nyaya iripo ndeyekuti vagari vemunharaunda iyi vari kunzi nzvimbo yavari kugara yanga iri gazeted kuti havasabvumidzi kugara munzvimbo iyoyo nekuti hurumende inoda kushandisa nzvimbo yacho iyoyo. Saka vakapiwa mazuva 7 ekuti vabve panzvimbo pacho ivo kuti vari musi wa5 vanenge vava kutonzi vabve. Saka ise sangano replatform for youth development tagara tichingobatsirana nenharaunda idzi mukuitawo kuti vazive kodzero dzavo chiratidza kuti ikodzero dzenharaunda idzi dzachikorwa isi patachitaura navo tiri kuona kuti nguva yatasvika ine ndeyekuti musi weTuesday zvikoro zvinenge zvaakuvhurwa asi vehurumende havana kunge vambotaura nemhuri idzi kuti vavaudze kuti nzvimbo yaari kugara haikodzeri kunge ichigarwa. Ndo chii chekutanga mbai kuti akupai 7 days kwatiri tiri kuona kuti havana kunge vakamboita tinonzi free prior informed consent kuudzwawo pasiri nemukana. Kana hurumende ichiuya ichiti hamukodzeri kugara vaifanira kunge pane pavari kunzi ndo pavari kuenda. Saka tiri kuona kuti hapana pari kupihwa yatingati alternative place. Saka tirishamisika kuti hurumende bazi rehurumende ringabvisire chivanhu risina pavari kuenda pamwe.
Vagari havanga vane nguva yakadii vari panzvimbo iyoyi?
Tingangoti mugore ra1992 nzvimbo yacho iyoyo yanga ichimboshandiswa neveada nemasettler farm. Saka pane zvanga zvichingoitika zvakaita zvechivanhu zvanga zvichiyaosaka vamunyokoweri ndo vakadaidzwa naDA kuti vabatsire kugadza ari munhu aita sekuti anosvikirwa. Vakabva vapihwa nzvimbo iyoyo vaine dhirika ravo revanhu 38. Saka kubvira 1992 mhuri dzavo dzakagaranda dzichienderera mberi nekuti vakatopihwa zvepamutemo nebazi rehurumende tingati district administrator. Saka kwatiri isusu inzvimbo yaranga yachigara zviri pamutemo tichienderera mberi tingati zvere mugore ra2000 vasakabuya vanove vanga varize deputy minister hurumende yezimbabwe vakabupirwa zvedambudziko iri kuti vange vambonzi nzvimbo yenyaya yanga kumira zvakanaka vakavapa zvematsamba kuti aiwa gavai zvenyu. Saka tiri kuvari kana vaakunzinga vaeti pashura pane zvakaitika zvaisingarisa bazi rehurumende kuti nzvimbo yari kugara iyi ngavaramba zvava vachigara ndopa tinoona sekuti hakusi kurembekedza. Tinoona sekuti isu tinenge taakukumbirwa zvi tiratidzewo utungamiriri tiratidzewo kuti tinoziva kodzero ndopa tazokumbira vekuzimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka pane zvino tingati aiwa inyaya yaamaoko emagweta tine chokwadi kuti kodzero dzevagari vekumunyokowere isaafamba zvakanaka.
Havanga vari mutungamiri wesangano revechidiki replatform for youth development vaClarice Madruku vari parunare kuchipinge nestudio 7. Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kunyanga hazvo zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rino, nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu kuvarairidzi, vamwe vavo havasi kuzokwanisa kunge vachidzokera kumabasa nenguva sezvo vasina kana mari dzekufambisa. Vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora mazana mashanu emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kunge dzichirarama. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunologa ina, asi basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tokuvakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikako vasawane basa ravanoita kusvikira hurumende yawedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa yemusinganoshanda?
Kudzokera kubasa tikuenda nenyaya yekuti hurumende yaanda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivasimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekusaspenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisingabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri pano vanadzombe panguva yatiri kutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marenji apa kurarama kwedu. Kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri muri vana vatatu.
Imari yamuri kutarisira kuti munge muchipiwa iyoyi iri mari yema US dollars?
Isi tinongo kuti mari yataisitambira kusati kwane crisis yecurrency pataitambira an average ye500 US. Tikambotanga kuwana iyoyo oro equivalent pamaket, vanhu vanombodya, vanhu vanomborarama. Tisingati inokwana, asi kuti tikungoti ndozvindangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane urongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takanyora magwaro akawanda paholiday pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vatidanda kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na445 pm kusvika na515 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwisi vekuPalestine vakanda mazana ezvombo kubva kuGaza Strip kupinda muIsrael, zvaita kuti Israel idzoserewo nekurwisa Gaza yose nemuchadenga. vanhu vangangosvika vasere vemupalestine nevatatu vemuisrael vaurayiwa mukurwisana uku. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo nhasi vati mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro vari kungotonga kwenguva ino chete, kunyange hazvo paine kukundikana kwekuda kuvapidigura kwakaitika svondo rapera kwaitungamirwa nemutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine umwewo wevechidiki anoita basa rekusekesa vanhu padandemutande apo. Murume uyu ane imwewo nyambo yaakabva kuburisa apo akatora nziyo yaunki D yanetsa zvikuru iyi, bva achinja malyrics awinki bva aisa ake apo anga achitsanangura zvakaitika apo pakabviswa vamugabe pachigaro muna 2017, asi zvekare achitsanangura zvakaitika nemaondero ake. Nhasi muchirongwa tina Taffy the Man. Tisati taenda kuna Taffy, regai timbokupai kanzwisa kenyambo yakaitwa na Taffy the Man.
Aro, general, ini ndachena ndadzingwa nifachiwe memdoro ndatopeka mabedi ini ndinganda ngodi prane iwe waneni. Okay, rap, do it. Ngodi toto Napoleoni na hitra. Bata anga titete inge unomziwa bobo warukukweta uyu anotemba ni aminyu zekuti aminya chona tungamirwa nani iyo zituri saka usaita wari tochidingura chini
anzi general ininda chema. Taffy, Taffy, zviri kufamba here? Welcome mune chirongwa chedu.
Thank you.
Dimi kamanetsa zvikurusa padandia mutandapo. Nyambo dzenyu, maskits enyu anetsa. Chimbotiudzaiwo kuti chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuita basa rekusekesa vanhu padande mutandapo?
Ndanga ndisina kunge ndakazviplana. Handingati chinhu chandachagara chiri mupfungwa kuti one day ndauzotanga kuita zvemakomedi. Zvangoitikawo.
Zviri kukudyisa imari here?
Starting to now. Pakatanga angori majokes like I say tingonakiwa. And until that was to realize that you can actually do something about it. So now I'm starting to make promotions for my company product Ivani.
Ngatimbokurukura pamusoro penyambo dzenyu, maskits enyu ayo anetsa zvikurusa. Takakunzwai muchimba muchiti vanongotonga hapana chinotongeka. Apo muri kurukura nezvani apo?
Zviri pachena kaizvozvisi. Ndirikutaura utongi not vamunangagwa chete, nditya vamunangagwa nehurumende yavo. And mukanyatsotarisa hangu pakomedi yangu, handizozviiti nenzira yayo yekutuka. Tinotsvaga mashoko ekuti zvinogona kunge ndirikunyomba, uye ndinyomba asika kunyomba kazakanyomba kekungoshora zvisina basa, asika kakunyomba kemunhu ane shungu dzekuti aiwa zvinosaite apa munenge matadza.
Tisati taenda kure, regai ndimbokupai kanzwisa kekambo kaTaffy the Man. Hanzi vari kungotonga hapana chiri kutongeka.
Timbo masimba anone kadigadza mambo papo ndaitofunga kuti kutonga inyambo hatizi nyambo masimba anga konsesi ndakadigadza mambo ndakutodemba shuwa tsakawo mam panda kabvisa bopo nguva ndakatambisa dava masimba ato ava kungoda tamisa zvikuru sei pakatanga cyclone dai ndakanga ndaenda kunotamba goro Dubai kundipindira phone kandi mukuru dzokai ndichingosvika uyo mbona wamba ari pamboro yemadongo.
Aiwa mkuma tafuta shuka kumakumwe chirongwa chedu cha nasi. Tipeo mazo enyo kupetisira.
Mazo wange kupetisira nde kunewe chibichi vese yuzikuru se barugu Zimbabwe. Kutivedwe musa garire maoko internet ya is a way of kutoti you can make something of yourself. Kuneva angada kuziwa utu wanga wana kupi ma video andino ita wenda pa Facebook wangonyora kuti zimba.com zimba.com unoto nduwana ipapu ma video zangu numaona vanu pa Instagram wangonyora kuti the man Taffy unonduwana vanu pa YouTube wangonyora kuti Taffy the man unonduwana
aiwa mkoma Taffy the man tinotenda shukuru nukupinda mchirongwa chedu cha nasi
nama ita basa thank you very much
Murie Zimbabwe tashuka kumakume chirongwa chedu cha nasi ngatisangane ipa dande mtande apo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmike3bigmyke3 ndio username yangu kana paine dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate pa chirongwa chedu chewe chidiki munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.
Aiwa, tunotenda zvikuru BIG Mike nechirongwa chake chevechidiki. Iye zvinotochienda kuna Tanono Kawande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu
simba. Manero akanaka vatereri, ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Varipo vamwe venyu vakanyorera tsamba kuno vachikumbira kuti vanoda kunzwa kubva kumufundisi weSeventh Day Adventist achitsanangura pamusoro pebhuku rezvakazarurwa. Nhasi tina Evangelist Ivan Nyatanga weSeventh Day Adventist Church vandataura navo vari muHarare. Ndangotanga nekuvabvunza kuti bhuku iri rinorevei.
Bhuku rezvakazarurwa ndoratowana kupedzisira kweNew Testament. Chinangwa charo kana kuti purpose yebhuku iri iri pana zvakazarurwa chapter 1 verse 1 to 3 inoti zvakazarurwa zvaJesu zvakapuwa naMwari kuratidza varanda vake zvinhu zvinofanirwa kuitika nekukasika. Saka ibhuku ratakapiwa kuti tiziviswe zviprofita zvaMwari zvinotora nzvimbo kutanga kuguma kwenyika kusati kwasvika kana kuuya kwaJesu kusati kwasvika. Saka rinotiyambira kuti gare takachenjera. Kuti Jesu anouya zve nemaevents kana zviitiko zvinofanira kuitika zvinoradza kuti kuya kwake kwapedyo. Ndochinangwa chebhuku iri.
Sei vanhu vachiti bhuku iri rinogozha kunzwisisa?
Mbudzo wenyu wakanaka Wahwande. Bhuku raya zvakazarurwa harina kumbogozha kunzwisisa nekuti hanzi zvemweya zvinodudzirwa nemweya wani waMwari. Tinofanira kutanga tanamata tokumbira Mwari kuti atidzidzise dudziro yemagwaro aka efemera nemweya wake. Ndoda kukupindura ine vhesi riri pana chapter 3 verse 3 chapter 1 yandataura inoti izvo vakakomborerwa vanorava nekuchengetedza zvakanyorwa mubhuku yekuprofita uku. Handiti nevanonzwa. Saka pane chitori nechikomborero chekuti bhuku iroro tirirave tirinzwisise. Saka harina kumbooma kana mweya waMwari uripo.
Mukushanda kwenyu munoona sekuti vanhu vanorinzwisisa here?
Handingati vanhu vese vari kurinzwisisa asi especially kune vanoti paridha vazhinji vari kusingenyeredza bhuku iri. Vanhu varanda vaMwari vanofanira kuti vataure zvinhu izvi hanzi vakakomborwa vanorava ka kwete vanounzwa. Saka vadudziri veshoko raMwari vamwe vacho vari kusiyirira nekusiya bhuku. Saka vada kunzwa vaya vakunzwa zvimwe zvisiri zvebhuku iri. Saka generally tingati hakuna kuziva kwakanyaya pamusoro webhuku iri asi kuziva kuripo. Ndofunga kuti isu vaparidzi vazhinji tinee tichiita kuti maybe titorere vamwe vanhu vakati vari redi kunzwa shoko raMwari and we deprive them of the understanding.
Asi zvakazarurwa rinoda serakasiyana nemamwe mabhuku mubhaibheri.
Right, Rawandi nda kutaura shoko raMwari rinonaka rinozipa. Kana mweya waMwari ari kutungamirira munhu achizvinepisa maito aMwari achikumbira hanzi tofanira kuclaima mapromise aMwari hanzi vakakomborerwa vanorava bhuku nekuchengetedza pamwoyo pavo zvakanyorwa imomo. Handiti pandinobata bhuku rakazvakazarurwa ndoti Mwari makati vakakomborerwa vanorava ndaakurava nditungamirirei ndinzwisise. Saka bhuku irori rika iri kubva kuna Genesis mabhuku ese ano summarize wanakuputirwa muna zvakazarurwa arimo ese zvekuti ana Genesis Exodus kwese zviri muna zvakazarurwa saka tingati isummary inopendera zvese zviri mubhaibhuri.
Ko mhuka dzatisina kumboona kana kunzwa nezvadzo dzinomiriririrei?
Tikaenda pana zvakazarurwa chapter 1 paipai pepo sebhuku chinangwa chebhuku hanzi zvakazarurwa zvajesu zvaakapuwa namwari kuratidza varanda vake handidi zvinofanira kuitika nekukasika rechirungu robva rati and he signified it and gave it to the angel kuti ape kuna John anga ari pachitsuwa chepatmos. Saka izvi rekuti signify roda kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku remadimikira anodudzirwawo kuti neti neshoko ramwari. For example pari kunzi bhaibhari ndakaona chikara kana mhuka handiitika idimikira iyi saka rinokinurwawo nemamwe mascripture ari mubhaibhuri. Bhuku razvakazarurwa rinokinurwa nebhuku radhaniel. Dhaniel chapter 7 verse 23 inoti mhuka ina dzavaona idzo ndo madzimambo kana ushe huchamuka panyika. Saka pachirungu ndo inonzi decoding madimikira akuna zvakazarurwa anokinurwa nezvakanyorwa kuna dhaniel.
Sei vafundisi vasingawanzi kushandisa zvakazarurwa mumharidzo dzavo?
Nekuti zvokwadi irimo haifarirwe nevamwe vari kuparidza evhangeri nekuti inofumura chitema chiri kuitika mumakereke even muvafundisi nemupasi. Saka mazuva ano ekuraura vhangeri riri popular rinofadza vanhu. Ukataura zvinhu zvinofadza vanhu unoita popular, ukataura zvikavafadza unogona kumukirwa. Vazhinji vauchengetedza mabasa avo nekuti vakataura chokwadi chiri muna zvakazarurwa zvinovakostawo mabasa nezvimwe zvakadaro.
Nemashoko iwayo abva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church avo vandataura navo vari kuHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande westudio 7 nechirongwa chake tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yabuda yakadai izvi: Dynamos 1, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 0, Chicken Inn 2, Chapungu 2, Mushowani Stars 1, Highlanders 0, Wange 0, kuchitiwo Caps United 1, Harare City 0.
Zika zika ngirozi, zika tiwani enyasha. Moyo wekubereka, zvino wandiremera, zvino ndibaya pahana. Pandino tarisa vana, pfungwa dzotenderera, miso dziyoyerera. Zvino ndibaya pahana, pandino tarisa vana. Ndaiti zvimwe, ichatsika ngirozi. Osikidi ndafamba mama era ndateketera natsika kunyanga pano era chinyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda vasunungure muuranda kuona votiza musha tande musangwanza kuna kusiri kufa kupira musango here senge vasina musha ndaiti zvimwe ichatsika ngiro.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamirawo muhurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhauriano pamwe nenyika yake. Sangano rePlatform for Youth Development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.